Ndingangoti hangu kumirira kwakaita maZimbabwe nevari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe Special Permit achawedzegwa here mamwe makore kwakae kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa8 Gunyana pachange minista vachitiudza kuti zvaakufambiswa sei kuti mapepa avo achiriaplyigwa. But ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa1 August gore rino Cabinet yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedzegwa ende makore ende achawedzegwa makore. Saka zvava kungoita minista uko zvino kutiudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedzegwa kwamakore emapepa iwawo. Chikuru futi chatofanira kuziva ndechokuti mapepa awa paachawedzegwa hazvirevi kuti vaya vanhu vava vachichemera permanent residence havakwanisi kutanga kuita rimwe danho rokuti vawane permanent residence nokune rimwe divi. Chazvinongoreva ndochokuti kana mapepa awo achipiwa sekunyogwa kwaakaitiwa vanenge vachirambidza vanhu kuti vapiwe permanent residence nesimba ramapepa iwawo. Saka ndo zvikuru zvokuziva. Zvimwe zvendo zvokuti mawiro atinozviita asi hatisati hedu tanyatsoziva, saka vanhu vangangofanira kupemberera vasingafaniri kupemberera. Asi takawaso kuti dzingangowedzegwawo from up of 3 years zvichiinda pamusoro. Saka tinogona kuwana makore matatu kana makore mana mamwe achawedzegwa pamapepa iwawo. Chinova chinhu chatinopururidzira isu seZimbabwe Exiles Forum ende tinongonamata kuti dei zvadaro, nokuti vanhu vazhinji vari muSouth Africa kumabasa uku vanga vava kuvhiringika kune zvimwe zvemararamiro kana kufamba mumarodzi zvinhu zvava zvava kungovavhiringa. Saka at least tinofanira kutenda hedu hurumende yeSouth Africa kuti yasvika padanho iroro rokuti mapepa avo akuwedzekwa makore.
Asi tinonzwawo kuti iwo mashoko ari kutarisirwa nemusi wechishanu aya anogona kunge ainewo zvimwe zviga zvaachaburitsa kana makondisheni anenge achifanira kuteerwa. Pangatarisirwa here kusiyana zvanga zvichiitwa pamitemo yanga ichiteerwa pane zvazviripo nezvitsva izvi?
Zviga zvingangoisiwa ipapo ndezvekuti zvimwe zvinenge zviri zvekuindirana nemari inobhadhagwa pakuita application yacho uko zvino. Asi tikatarira kana veLesotho vava neLesotho dispensation permit vava vachibhadharisiwa 1500 pamapepa avo. Saka tinogona kuona iriyo mari ichavoisiwa hatizivi hedu, asi apa ndiri kungotaura somuenzaniso wezvaachiitika kuLesotho dispensation permit. Nikoitawo nyaya yekuti zvimwe zviga zvava zvakanyogwa paZimbabwe Special Permit zvokuti haikwanisi kuti ingakoresewa kana kukudziwa kuti iite permanent residence. Tinozvitarisira kuti zvichangodzoka zvakadaro. Kwozoitawo zvimwe zvinhu zvokuti hatinyatsoziva hedu, asi vamwe vanotaura kuti zvaunovuisiwa zvaungaiuye nazvo mapepa aungaiuye nawo anogonazve kuuya awedzegwa kuti waingouya before nepasipoti yako kana kuti nechakati chakati, asi apa panogona kuuya pamwe vawedzera zvavanoda kuti zviuye. Saka chatinohlira isusu chinova chinhu chatisingatarisiri, asi kana chaitika chaitika toona kuti togwisana nacho sei. Vanogona kuti vanhu ngavauye nemaincome tax returns. Saka vakadaro manje kune vanhu vaya vanongokora minimum wage vachishandira mudzimba nevamwe vanotoshandira makomishini vachishandira marestaurant. Saka vanhu ava havakwanisi kuwana mapepa akadaro. Zvikadaro zvinenge zvava kutokanganisa ruzhinji kwevanhu vava vari paZimbabwe Special Permit. Kwoitawo nyaya dzevana, vana vakazvagwa kubva 2010 Documentation of Zimbabwean Project ichitanga kusvikira uko zvino, vana ava vamwe havana kuapplygwa mapepa awa nokuti pakaitika Documentation of Zimbabwean Permit vava vasati vazvagwa. Saka ndezvimwe zvatinotarisira kuti minista vachataura nezvazvo kuti vana ava vanenge vakamira papi, vanokwanisa here kuobatanidzikwa pamapemits awo, because nokuti uko zvino zvazvichirambidziwa vachitoi vanofanira kuapplyra study permit vakazvimirira kana pane vanenge vachiinda kuchikoro. Saka izvi zvazvichitoreva kuti vanofanira kuenda kuZimbabwe vanoapplyra ikoko. Ande zvimwe zvatakango tarisira hedu kuti zvive zvinojekeswa naminitsi. Asi isusu samasangano anenge achigwira kodzero dzavanhu zvikuru munyaya dzemapepa idzodzo. Tatichiti vanhu ngavamirire kana minista vaita announcement, isusu tozotaurawo tichitsinira kuti process yacho kana kuti danho rinotogwa matanho anenge achifanira kutogwa kuti mapepa awa atangisiwe kuwedzekwa makore anenge akamira akadini.
Pangatarisirwa here kuti zvimwe zvisharo zveZimbabwe zvanga zvisiri pasi pechirongwa icho chemaspecial permit zvingawaniswawo mukana wokuti zvinge zvichipindawo futi muurongwa ihwo?
Apo hapana zvakadaro. Vateereri vanongofanira kuziva kuti hurumende yeSouth Africa yakatojekesa kuti kubva zvatanga Documentation of Zimbabwean Project muna 2010 takatanga tine vanhu 275,000. Uko zvino varipo vanotova vashoma pane vari paZSP kana kuti Zimbabwe Special Project, vanotova vashoma pane 275,000 vaivapo muna 2010. Saka chatinotarisira ndochokutoti zvichangoramba zvakadaro South Africa weichiti kana watadza ake kuita zvatinenge tataura kuti awedzere makore waakutobuda. Hatitarisiri kuti vanhu vatsva vachaye vanokwanisa kupinda pa Zimbabwe Documentation Project kana kuti pa Zimbabwe Special Permit sezvo yakuda mwaichiti wako zvino. Hatitotarisiri kuti vangabvuma zvinhu zvakadaro. Kana zvichitovanetsa kubvumira vana chaivo vari mumba kuti vaisiwewo pasi pedanho iri, zvinongotoreva kuti hakuna vatsva vachauya. Saka ndingati mamiriro akaita maZimbabweans asina mapemiti uko zvino ndokuti vanongotofanira kuzama zvimwe zvagara zviripowo zvinokwanisa kuidzika, zvakaitika segeneral work permit, zvakaitika seexemption application yandaitaura iya, yandakambotaura ndofunga mwaka yakapfuura iyo paredio iyo inoi, kana kuti asylum panenge vachikwanisawo kufita paasylum nemamwe nedzimwe mhando dzemapemits dzokuti kana hama yako ine permanent residence iri muSouth Africa unokwanisawo kuapplya yatinoti accompany relative permit.
Vanenge vasina magwaro tingaona here South Africa ichizotora matanho ekuvasunga kana kuvaburitsa munyika iyi sezvavagara vachimbovimbisa?
Izvo zvinototarisirwa kuti zvichaitika ende zvichatouya zvakawandisa kana zvakawedzegwa mutsindo, nokuti uko zvino nyangwe tikatarira zvazvichiitika pamarava State Home Affairs panorinyiwa vanhu maasylum avo, tatichitoona zvichitohlisa vari kusunga vanhu zvisingamboiti kana kuti zvakaipisisa, vachitumira vanhu kuLindela Repatriation Centre. Saka izvi tinototarisira kuti zvinhu zvichatowedzera kudarika zvazvava zvakaitawo ko zvino, nokuti kana process yeZimbabwe special permit ichinge yapera vanhu vaapply, vasara vazhinji vanhu vanenge vasina mapepa. Saka tisakanga mauti South Africa iri kuinda kusarudzo dzenyika gore rinotevera. Saka izvi zvinopawo kuti South Africa, zvikuru vanotonga muSouth Africa, vawe sokuti tinogona kurusa maelection kana vanhu vedu vachiona vanhu vanobva kuzhe vachingoramba vachifamba vasina mapepa. Saka zvichatopa mutsindo wokuti vawedzere kutsvaka vanhu vasina mapepa. Saka vanhu vanenge vasina mapepa kune maorganizations akasiyana siyana kana kuti mapato anomirira kodzero dzavanhu anogona kuvabatsira, asi kungoti nyaya dzamapepa dzinowanza kubhadharisiwa. Saka vanenge vachitotsvaka kwacho kunobhadhagwa ikoko kuti vakwanise kuita mapepa akakwana. Izvowo hazvingafadzi kuti vanhu vedu varambe vachingova vanhu vanongo yatinoti playing cat and mouse kuchirungu, kuti varambe vachingodzingirirana namapurisa. Zvino zvakawandisa zvouori zvinoitika, kana washayiwa mari yacho kumapurisa acho kana kune Home Affairs, vazhinji vedu vanotopedzisira voita zvinhu zvinosvodesa nokuti havana mapepa acho. Saka hatingakurudziri zvinhu zvakadaro. Vanhu ngavangotsvakawo mapepa anokwanisa kuti vagare muSouth Africa zvakanaka. Chokupedzisira chandaenda kutaura ndochokuti kune permit yemakore maviri yatinoti SADC work permit iri kutaurwa kuti ichauyisiwa, asingoti haisati yatanga uko zvino. Itsiri mune bepa rinoi white paper on international migration, iyovo ndo ichaukwanisa kubatsira vaya vanenge vasati vakwanisa kuwana dzimari dzokusvaka mapermanent residence kana kuti maaccompanying relative vongomirirawo kuti vachahwana iyo, asi haungamiriri uri muSouth Africa kazhinji zvinenge zvinetsa kuti unenge wakutotamba hondo namapurisa acho, ende cost yacho kana kuti mubairo wezvinhu zvakadaro zvinhu zvakanyanya kushata zvikuru.